Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kuruzhinji rweZimbabwe ruri munyika, uro runonzi rwave kumanikidzwa kutsvaga dhora rekuAmerica kuti rwukwanise kuisa chekudya patafura. Saka chii chave kukonzera kuti izvi zviitike? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanotsanangura.
Kubva paparurwa mutemo wekuti mari yemuno muZimbabwe ichashandidzana pamwechete nemadhora ekuAmerica, zvambva zvaitawo kuti vakawanda vanogadzira zvinhu vachiendesa kuzvitoro vatengese zvinhu zvavo nemari yekunze chete, kubudikidza nekuti ivo vanenge vachiti yemuno iri kukurumbidza kuderera huremu zvichienderana nekufamba kuri kuita inflation, uyewo nekushaikwa kunenge kuchiita mari yekunze inenge ichidiwa nevemabhizimusi vakasiyana-siyana. Vamwe vanowana mari kumusika weauction system, vamwe havawani.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, avanoti chakatanga ndochakachenjedza.
Mamembers eduwo vanhu vanoziva zviri kuitika market, vanhu vakasangana matambudziko akadaro makore apfuura. Saka chatinongokurudzira isusu vakuru vedu veMinistry of Finance neReserve Bank ndevekuti ngavaise mitemo iri predictable, mitemo isingakanganisi upfumi hunenge hwachengetedzwa nevanhu kuburikidza nemari dzavo. Tikanatsokutarisisa zviri kuitika ndezvekuti vanhu havana confidence nemari yedu yomunyika ende vanotoitya. Takatarisa mari inge zvakamboita makore apfuura yekuti vanhu vakapedzisira varuza mari dzavo dzanga dziri muaccounts.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti hazvisi zvitsva kuti vezvitoro vanoramba mari yemunyika vachida kungotambira dhora rekuAmerica, asi iyo vashandi vazhinji munyika vachitambira mihoro yavo iri mumadhora emunyika.
Zvagara zviripo, vakawanda vanhu vari kutotambudzika vari kutambira maZimbabwean dollars, asi mashops agara achingotambira mari dzese. Maformal shops akafanana nevana vana OK, vana TM, anotozivikana mashopsi mahombe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti ndiro dambudziko ravagara vachitaura kuti richakonzereswa nekushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika nguva imwe chete.
Saka zvichaita kuti zvinhu zvizhinji zvimwewo zvatajaira zvakafanana even nemafuta ekubikisa zvakafanana pamwe nesipo tichazviona zvakangotengeswa nemaus dollars ega, nekuti zvinhu zvazvinotengwa kunze kwenyika. Saka hazvi zvinhu zvinotishamisa nekuti takangoya mutemo iwowo ndozvinhu zvatanga tazvitarisira kuti chaitika.
Imwewo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vanoti izvi zvinokonzerwa nekukwira zvakanyanya kweinflation, vanhu vemunyika vopedzisira vasisina chivimbo nedhora remunyika.
Zvinhu zvakakwira makwirira zviri kuita zvinoita kuti munyika muekonomi muve nemauncertainties. Zvinoafekta even vanogadzira zvigadzirwa, maproducers production, zvinoafekta business. Nekuti normally kana mari iri kuruza value, hapana munhu anenge achida kutrade in that weakening currency, nekuti unopedzisira wakuita maloss, unopedzisira usakwanisi kuramba uri mubusiness.
Asi zviri pamutemo here izvi kuti vemabhizimusi varambe kutambira dhora remunyika? Dr Chitambara vanoti
temu yenyika inoti tiri mumulti-currency regime, but tiri kuona kuti nenyaya yeinflation vanhu vakawanda vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars ayo ari more stable. Saka idambudziko iroro rinoitika kana zvinhu kana zviri kukwira, kana muri yatinoti chronic high inflation. Saka kutoti confidence netrust idzoke kumazim dollar kunge zvinhu zvagadzikana, kukwira kwezvinhu kwagadzikana, and zvinogoneka chete kana tadhila nezvimhingamupenga kuti madrivers ari kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire, nyaya dzemoney supply.
Ukuwo vakuchera vachiti nekuda kwedambudziko iri mamwe makambani achatomanikidzwa kubhadhara vashandi vavo mihoro yavo iri mumari yekuAmerica senzira yekuti vabatsirikane. Studio 7 yakundikana kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya kanawo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.